zviri kunzi musi wa22 january 2024 kulake mtiri kubasin masvingo district vasungwa vese ava vari 66 vakaocupya lake mtiri kubasin masvingo vakaishandisa kuirima kana kuita zvavanoda sepavo asiwo vachiona kuti hapatendegwi saka kesi yakapinda mudare nezuro takapinda pane mutongi provincial magistrate pamasvingo magistrate court vasungwa vese vari 66 vakapiwa bail re 100,000 RTGS pane mumwe nomumwe wega wega musungwa kunyange isu taiti bail iri rakawandisa sezvo vagari ivava vave kulake mtiri kubasin ivava vachingovawo varimi havana kana kumwe kwavanowana mari asi zvisinei kudaro vakazongonzi umwe nomumwe ngaabhadhare 100,000 RTGS sebail deposit
saka ivo vagari vari kuti pamhosva yavari kupomerwai
vagari kana kuti vasungwa ivava vari kukashamadzika vari kukahadzika nechaji yavari kufesa iyeyi vari kuti vagara panzvimbo dzavari idzedzi kubva kare pamisha pavo pane marinda emadzisekuru nemadzisekuru avo neevabereki vavo but nhasi vongonzi makagara mudhamu nhasi vongonzi chibvai chinokashamadza futi panyaya iyi vakandemiri ndechekuti inki yemaelections yeballot paper raAugust 2023 haisati yambotooma asi vanhu ava vakutoshungurudzika iko zvino kuti vaende kunani hapana unovanzwa hapana kuda kuvabatsira
imi segweta riri kumirira vanhu ava zvii zvamungataura pamamiriro akaita nyaya
ini segweta riri kumirira vagari ava ndiringoti hei masungirwo anoita anohwisa tsitsi vanhu ava vari kushungurudzika nekuti havachatozivi kuti kuruti vakabatwa nemhosva ipapapa mangwana vachavaiviri kubva vari pamba here kuri kuti vabatwa nemhosva kana vakaprosekutwa nekesi yei ende uyezve kuri kuti kana vabviswa pavari kugara ipapa vachaendepi ivo nevana vavo nevazukuru nevamwe vese vavanogara navo nezvipfuyo zvavo kuti vanonogarepi ndiwo mubvunzo unenge uchinetsa kuti vodini zvinoshungurudza indinoona hangu kuti sokuti solution does not lie in the legal system. Solution is a political solution that is required. And the powers that be, I think, objectively, they should look into this matter and assist these people the best way they can.